Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 29/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti vashandi varo vatadza kuenda kumabasa nhasi vachityira upenyu hwavo zvichitevera kutyisidzirwa kwavakaitwa nezuro nenhengo dzeZANU-PF. Asi bato reZANU-PF rinoti manyepo ekuti vashandi vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vari kutyisidzirwa richiti sangano iri harisi chinhu chingashayisa ZANU-PF hope. Vana vechikoro vakawanda vari kunyora bvunzo dzeZIMSEC dzegore rino votyira kuti vanogona kutadza kunyora nekutadza kubhadhara mari dzebvunzo idzi idzo dzanga dzichifanira kubhadharwa nhasi. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika anopikisa okurudzira kuti gurukota rinoona nezvemukati menyika pamwe nemukuru wemapurisa vasiye mabasa nekutadza kutorera matano nhengo yeZANU-PF Upton Mashaya nyika. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti vashandi varo vatadza kuenda kumabasa nhasi vachityira upenyu hwavo zvichitevera kutyisidzirwa kwavanonzi vakaitwa nezuro mushure mekunge motokari nhatu dzaive dzakanyorwa kuti ZANU-PF dzapakwa panze pamahofisi avo vanhu vaive mumotokari idzi vakaramba vakangogaramo vasingabudi. Sangano iri rinoti vanhu vaive mudzimotokari idzi vakazobuda mushure menguva vachiedza kuepinda mahofisi aya nechisimba asi vakakundikana zvakazoita kuti vabve pamahofisi apa vachinopaka zvakare motokari idzi panzvimbo yezvitoro yeBelvedere Shopping Center. Sachigare veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti vanoona chiitiko ichi sekutyisidzirwa nekuda kwemabasa avari kuita ekurwira kodzero dzevanhu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi kuti nezuro manheru pamahofisi edu eCrisis in Zimbabwe Coalition pakasvika mota nhatu dzakadzine vanhu vanga varimo dzakanyorwa kunzi ZANU-PF. Mbiri dzine manumber plate asi imwe yakanga isina manumber plate asi vakamira kwenguva yakatirebei kwazvo kudzamara vazongoenda vashayiwa kuti vangapinda nepapi kana kuti vangabata ani aripo.
Makatambira sei kutyisidzirwa kwamuri kuitwa ikoko uye kuno kukanganisai sei basa renyu tichinzwa kuti nhasi hamuna kuenda kumahofisi nenyaya iyoyo?
Ichi chinhu hachina kutimirira zvakanaka nokuti chauya mushure mekunge tapatsamba kumapurisa kuZimbabwe Republic Police yekuti isu weCrisis in Zimbabwe Coalition tinoda kuratidzira murunyararo muguta reHarare tichiratidzira pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevagari vemunyika uyezve kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu vanomirira vashandi kuri kuitwa isu weMassive Society Organization kana wemapato anopikisa hurumende emapolitical parties. Saka tiri kuona kuti inzira yokuda kutikanganisa kana kutikuvadza uyezve kutityisa kuti tirege kuita basa redu sezvatinofanirwa kana kuita zvatinotenderwa nebumbiro remutemo kuti tiite maringe nekodzero dzedu.
Asika vamutasa motokari dzinogona kungopaka chero padzinenge dzapaka. Makadziva sei kuti motokari idzi kana kuti vanhu vari mumotokari vakanangana nemi?
Vanhu vaiva mumotokari idzi vakaburuka vakada kupinda mahofisi edu vakazonzwikwazve nemunhu akanga ari pedyo vachitotaura navanhu vaiita sevakuru vavo vachiti pabuda munhu mumwe chete hatisi kuziva kuti vamwe vachirimo here kana kuti havasirimo. Saka zvakava pachena kuti vanhu vanga vasingapfuri zvavo asi vanhu vakanga vatori nechinangwa chekupinda mumahofisi edu.
Maka mangara iri kumapurisa uyewo kushitsa shoko iri kubato reZANU-PF kuti munzwisise kuti chii chiri kutora nzvimbo.
Vanotibatsira magweta edu takavazivisa tiri kutora matanho ekuti timhangare kumapurisa. Handifungi kuti tinogona kuti tiende kuZANU-PF tikanzwanana nokuti dai vakanga vaine chinangwa chakanaka vangadai vakatizivisa kuti vanoda kutishanyira uye chinangwa chiri chipi. Saka chatinongoita chete kuzivisa mapurisa nekumhangarwa kumapurisa kuti taakutadza kubata mabasa zvakanaka uye upenyu hwedu hwava munjodzi.
Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vari parunhare muHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi, avanoti manyepo ekuti vashandi vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vari kutyisidzirwa nebato ravo, vachiti sangano iri harisi chinhu chingashayise ZANU-PF hope.
Mashoko avo haasi manyuwani. Tinoziziva kuti basa ravo nderekutsvaka mbiri nokunyepera vanhu kuti vanovhundusirwa kana kuti vanochichidzirwa. Mahofisi eCrisis Coalition zvakangofanana nemahofisi mazhinji emaNGO nemacivil society ari mudzimba akavakirwa mudzimba dzevanhu. Infact havana mahofisi avanawo, vanorenda dzimba dzevanhu dzavanoita mahofisi. Kuvanoziva here kuti pane kuchidhuo pavo panogarani kana kuti kuseri muraini imomo vanhu vose vanogara imomo vanovaziva here? Saka vanhu ivavo vanogara mudzimba idzodzo zvavanoona mota dzavo dzeCCC dzichiuya kutora matishirt paCrisis Coalition kana kuti vachiuya kuita madhemo avo vakambotaura here kana kumbonomhangana mhosva yekuti taona mota dzechinja kana kuti dzeruvara rwamabhanana dzichipinda muraini medu dzichipinda pamba apo? Chinoshamisira kuti motikari dzeZANU-PF dzinotadza kufamba here kana kuti munhu weZANU-PF anogara muraini rimwe chete mudzimba imomo mavakaisa maofisi otadza kufamba kana kudhiraivha motokari yake nekuda kwokuti mune Crisis Coalition? Nokuti chii panyama yehuku chinonzi Crisis Coalition? Baide kuti kudaro chakatanga chii ZANU-PF neCrisis chavazoda kutsvaka mbiri nhasi?
Asi kava Mugwadi, ava vari kuti vane nhoroondo yekuti vakaona zvichidai vanozoziva kuti kumberi uku kunogona kuita nyaya dzekutyisidzirwa kana kurwiswa kwenhengo dzavo.
Hakuna chinonzi nhengo dzeCrisis, those are laptop organizations vanoita laptop advocacy avo. Hapana nhengo kana muZimbabwe ino wakamboona kana iwe unoziva iwe ukafonera hama dzako dziri kumusha kwenyu ukakubvunza kuti nhengo yeCrisis inogara muZimbabwe ndiani, havana nhengo yavainayo. Vanhu vanokwedzera mari dzemadhona dai vamaopposition vachiri kurarama here? Kana iye Chamisa, kana iye Mwonzowa, kana vamadhuku vanopikisa hurumende sezvinoita vo, ingatai vachafamba here mugwagwa yeZimbabwe? Vanofamba siku nesikati makuseni izvozvo vari kufamba vachinda vachidzoka kwavanoenda vachiita mapress conference vachidzokera vakadaro vari vapenyu. Kwozonzi kunotsvakwa Crisis kuti idi? Tinovaziva ndakadzidzawa navo taiva navo kunyaya dzamastudents zvichiita zvinhu mbiri dzavo dzokutsvaka mbiri nokubudisa zvimaaleti zvichina nebasa rese zvenhema zvokutsvaka mbiri tinozviziva izvo, asi hazvichashandi. Ide vanga vari vanhu vakangwara, ngavambochinjawo maitiro.
Vanga vari mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti ranyorera zvakare mapurisa richazivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira musi wa5 Nyamavhuvhu. Sangano iri rinoti rwendo runo raita zvose zvakambonzi nemapurisa rakanga risina kuisa mugwaro rekutanga zvinozadzisa mutemo weMaintenance of Peace and Order Act, zvakaita kuti rinyimwe mvume yekuratidzira svondo rapera. Sangano iri riri kukurudzira vana veZimbabwe kuti vapinde mumigwagwa vachiratidzira kunyunyuta kwavo nekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika anopikisa anoti ari kukurudzira kuti gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe pamwe nemukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vasiye mabasa, achiti vaviri ava vatadza kutorera matano nhengo yeZANU-PF kumberengwa vaAbutani Mashayanyika avanonzi vakakurudzira mhirizhonga munyika kuburikidza nemashoko avo avanonzi vakataura ekuti mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nemhuri yavo vanofanirwa kuurayiwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamashayanyika vanonzi vakabuda pavhidhiyo rakatenderedzwa pamadandemutande akawanda vachikurudzira mhirizhonga munyika pamwe nekuti vaChamisa nemhuri yavo vanofanira kuurayiwa. Mapurisa anonzi haana zvaakaita uye akatozotirimuka mazuva mashomanana apfuura achiti ave kuferefeta nyaya iyi mushure mekunge gweta rinorwira kodzero dzevanhu. Amai Beatrice Mutetwa vanyorera tsamba pamwe nemamwe makomisheni yakaita seZimbabwe Human Rights Commission vachikurudzira kuti nyaya iyi iferefetwe. Mutungamiriri weDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vaudza Studio 7 kuti Bishop Mashayanyika vakaganza pachena kuti vachamisa mhuri yavo nevatsigiri vebato ravo vanofanira kupondwa, asi hapana zvakaitwa nemapurisa.
Imhaka huru yakaparwa na Bishop Abdul Mashayanyika wokumberengwa. Asi tanda vandu matanga na kazembe kazembe havana kuita basa ravo ravanosungirwa kuita pamurairo wokuchengetedza runyararo munyika. Naizvozvo tinoona iko zvino kuti vakasunga vajobscala navagodfrey Sithole nenhengo gumi nembiri dzeboka reCCC dzisina ndava kana kuti mhaka yadzakapara dzichireverwa manyepo. Uyu wakabuda pachena.
Mutevedzeri wemutauri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti zvinoratidza kuti mapurisa ari kuita basa ane divi raakarerekera.
Vaskara vakasungwa vachinzi vainsaita violence. Paanikwa munhu weganu akainsaita violence and akainsaita murder of a citizen of this country. Zvinoratidza kuti mapurisa anenge achida kushandiswa neveganu. Mapurisa maprofessional but mutemo unofanira kuapply universally.
Mutauri werimwe bato rinopikisa removement for democratic change vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vanoshamisika kuti vamashayanyika havana kusungwa sei nekuti pane umbowo huri pachena wekuti vakapara mhosva.
Munhu we akataura umbowo huripo vanga vari mumeeting video ikatenderera kwese chiso chavo vakachiona. Vanhu vanga vari mumeeting vakavaona vaigona kusunga voga. Iyoyo nyaya yekutyorwa kwebumbiro remutemo ine criminal way yakadaro haifanire kumirira kuti kunge kune munhu anozomhanara.
Hatina kukwanisa kubata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi. Asi mutevedzeri wemurongi wemusangano muYouth League vataura ikandishaya vaudza Studio 7 kuti kana mapurisa ave kuferefeta nyaya yavamashayanyika zvinoratidza kuti ari kuita basa ravo nemazvo.
Kana munhu waisa chitembo kumapurisa hausiriwo unoa mapurisa mumaitirwo ebasa. Ivo semapurisa vakaisa ripoti vane mafambiro nenzira dzavo dzavanoita nadzo kusvika vasvike panyaya yekuti yazoperera pano kana kuti asunga munhu. Asi kuti ava sevanhu vakangomirira chete kupomera hurumende kuti iri kuvakanganisira havana chavanotenda kuti chiri kuitwa nenzira yakanaka. Ndohutengeso hwavo nechinangwa chavo chiita hurumende nguva yese. Dai mapurisa asina kupindura dai iri mhosva. Mapurisa apindura imhosva.
Komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission nezuro yakanyora tsamba kuna Mai Mutetwa ichivavimbisa kuti naiyo iri kuferefetawo vamashayanyika. Mapurisa nechitatu akati ari kuferefetawo zvakare nhengo yeZanu PF kunyange hazvo iri kunze isati yasungwa. Vachitaurawo nezvenyaya yemhirizhonga neStudio 7 mutauri weZanu PF vaChris Mutsvangwa vakati utungamiri webato ravo haukudziri mhirizhonga uye vanoita izvi vanofanira kumhanyarirwa kumapurisa. Studio 7 yakundikana kubata vakazembe kezembe kana wova matanga kuti tizwe mativi avo panyaya iyi. Taedzawo kubata mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe pasvika nyaya iyi, asi vati tivabate nemusi wemuvhuro vachiti pari zvino hapana chekutaura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nekuda kwekushaya mari, zviuru zvevana vechikoro zviri kutarisirwa kunyora bvunzo dzeZimsec dzegore rino. Zvinonzi zvinogona kunge zvakundikana kubhadhara mari dzekunyora bvunzo idzi pazuva ranhasi, iro ranga rakatarwa nehurumende kuti ndiro rekupedzisira kuti mari idzi dzinge dzabhadharwa. ZimSec yakazivisa kuti mari idzi dzaizobhadharwa kubva musi wa 22 mwedzi uno unove chishanu chapfuura kusvika nhasi musi wa 29, uye vari kunyora bvunzo dzegrade 7 vachitarisirwa kubhadhara madhora ekuamerica 10 pachidzidzo chimwe chete, madhora 10 nerimwe chete pachinyorwa chefomu 4, uye madhora 22 pachinyorwa chega chega chefomu 6. hurumende inonzi yakatiwe ichabatsira nezvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana kana kuti 55% pamari idzi. Ivanzi Zininga weStudio 7 abata mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Muzvare Christine Kayumba, kuti tinzwe zvizhinji.
Nhasi ndiro zuva rekupedzesera kubhadhara mari yekunyora bvunzo dzezimuseki. Vana vazhinji vakapinda pachirongwa chebhim chekubhadharirwa masubjects matanhatu 6 nehurumende. Vazhinji vavo vasina kupinda muchirongwa ichi havana kukwanisa kuti varegiste bvunzo idzi.
Ivo vabereki vanga vachidzikwanisa here kudzibhadhara mari idzi, tanzwa dzimwe dzichinzi dzanga dzichidiwa nemaUS?
Vabereki vakapiwawo mukana wekuregista nemari yeUS dollar uye RTGS. Zvaiva nyore kune vaiva nadzo mari idzodzo asi vainge vasina, vakabva vatokundikana.
Saka vana venyu vasarira kubhadhara muzvikoro umu, pane mukana here wekuti vachawedzerwa mazuva ekuti vagone kunyoresa?
Takangomirira kune vezimuseki kuti vachavhura zvekare here mumwe mukana wekuti vana varegiste. Chaingova chipatapata uye masenters akakurumidza kuvhara nekuda kwekuti vana vairegista vainge vawandisa. Vazhinji vainyora muna June, zvinogore rino bvunzo dzemuna June dzainge dzisiko.
Mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Muzvare Christine Kayumba, vachitaura parunare naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivanzi abatawo mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi, vataungana ndoro kuti tinzwewo divi rebazi ravo panyaya iyi.
Tatsingoitawo tumotumira tushomanana tochimbotumisa pamwe neapo, ekuti zvimwewo zvikoro kunyanyanyanya zviya zvimaprivate school pamwe angu achimboramba maswipe nemaRTGS, asi tachizotaura navo vachizodzokera pamutemo wehurumende. Ndokubva vatangawo kubvuma. Koitawo zvimwe zvikoro zvazvichingoda kukurumidza kuvhara deadline riri kukona. Koitawo vabereki vamwe vari kuchemawo nekutsutsumwa kuti hanguva yacho inenge ishoma, tisati tawanyatsokwanisa kuwana mari dai zvaita kuti tiwedzerwe mamazuva.
Hamenu, kana muri kuzivawo pangaite urongwa hwekuti vasaririra vachagona kuwedzerwawo mamwe mazuva kuti vagobhadhara?
Tisingazive kuti vanenge kana paine vasaririra vanenge vasaririra nemhaka yechi, nekuti ndofunga takapa vanhu vese nguva yakakwana. Pane vamwe vana vatinoziva kuti avanyangodai takavapa kana mwedzi mina kuti tichazoda registration yemazamanishoni, havana rubatsikiro rwavanenge vachikwanisa kuita. Ivo vana vari kuzobatsirwa nehurumende. Titori nemalisi nemasai vana ivavavo, saka vatinge tichitoziva kuti ava vanonzi ndonherera nedzine vamwe vana vaya vanotambura kuda vasina vabereki kana vanomubereki umwe kana vana vanoshaya chaizvo vaya, ivavavo vachabatsirwa nehurumende.
Pane vamwe vanga vachiti hanzi kune zvimwe zvikoro vana vari mumagrade 6 vakapiwawo mukana wekunzi vabhadhare pashoma pashoma here yekusvika gore rinouya, asi zvimwe zvikoro zvitonzi nezuro vanga vakutodzinga vamwe vana kuti hamusati mabhadhara zvegore rinouya. Zviri munzeve dzenyu here izvozvizvi?
Tanga tiziri munzeve medu. Vamwe vegrade 6 vanga vachitobhadharawo kutakutaputza, vanenge vachitaputzawo mbichana mbichana, vobhadharirawo grade 6 yavo mobhadhare vachibhadharawo vamwe vari kutobhadhara negrade 7 vanenge vaine zviwanikwa vanobva vatongobhadhara zvese pamwepo. Saka zvanga zvingoriwo zvinhu zvino zvatatichingosanganawo nazvo, asi chikoro choga nechoga chachikwanisa kungoti chinoona kuti chinozvifambisa sei.
Mutauriri webazi redzidzo repasi vataungana ndoro vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika vaviri vaurayiwa vamwe vasere vakakuwadzwa kuChamhembe kwakadziwa kumawirira kweSomalia nhasi. Mukuputika kwebhambu kwauraya gurukota redunhu muguta reBaidoa, makiromita 250 kubva muguta guru reMogadishu. vaona zvichiitika pamwe nevakuru vemauto vati vaurayiwa muchiitiko ichi igurukota redunhu rekuchamhembe kwakadziwa kumawirira iri rinoona nezvemutemo vashiki Hassan Ibrahim nemwanakomana wavo. Gavhuna wedunhu riri pakati peAmerica reKentucky vazivisa nhasi kuti vanhu vangangosvika 10 nevashanu vafa uye uwandu uhu hunogona kukwira zvichitevera mafashamu emvura akonzerwa nekunaya kwemvura kumabvazuva kwedunhu iri. Muhurukuro yavaita nenhepfenyuro yeCNN, gavhuna vaAndy Bashir vati vanotarisira kuti uwandu hwevanhu vafa hunogona kupetwa kaviri. Vati panogona zvakare kunge pashaya mhuri dzakawanda. Vamwe vashandi vehurumende vakaverenga vanhu munyika pasi pechirongwa chesensus chaitungamirwa neZimstat vari kuchema chema kuti havasati vabhadharwa mari dzavo dzebasa ravakaita mwedzi mitatu yapfuura vachiti pavachazobhadharwa mari yemunyika inenge isisina simba. Mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 vakaverenga vanhu pasensus ava vanoti kuburiswa kwakaitwa nehurumende zvavakashanda kuri kuvapa pfungwa yekuti chirongwa ichi chakatopetwa nekudaro vanogona kuzoshayisisa mari yavo zvachose. Vamwe vakaita semumwe ada kuzikamwa nerekuti vazvizhou chete nekutyira basa rake muhurumende ati haachina chivimbo chekuti vachawana mari iyi.
Asi pataifarwa kunge takabhadhagwa pacho pakatodarika yaifarwa kunge yakauya kare taiva nevimbo yekuti mari iyi tichaipiwa paine nguva. Zvakare tsvakurudzo dzatakanga tichishandira isu tatoona kuti dudziro yadzo yatobuda, saka kwakungovimbawo nedenga kuti pamwe tichacheukiwa nokufamba kwenguva. Yanguva mari yakungouyawo zvayo, asi zvirongwa zvatakanga takaronga nayo zvakatodarika, pamwe pacho takatonyura.
Vamwe vanoti vari kurwadziwa zvikuru kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichachamuramba mhuri muzvitoro apo mari yemunyika iri kudonha simba zuva nezuva, vachiti vachazobhadharwa mari iyi vanogona kuzosara vasina chekubata. Izvi zvatsinirwawo nemumwe aramba kudomwa zita rake nekutyira basa rake ati pavachapuwa mari iyi inenge isingasatengi zvine musoro.
Isu sevanhu vakashanda basa tiri mainyumaritari dziri kutibata zvikuru nekuti hurumende hapana danho rayaitiraita yekuti ititaure nesu itizivise kuti tichawana mari rini takungofira murima. Uyezve zviri kutigwadza nokuti tiri vanhu vangava netarisiro yekuti pada mari yacho tichazoishandisawo zvimwe, asi nguva iri kufamba pasina kana communication yataitwa nehurumende.
Hurumende kuburikidza nebazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yakanga yakavimbisa vakaverenga vanhu ava kuvabhadhara mari inosvika zviuru zana negumi nemadhora emunyika kana kuti $110,000 iyo yaiva neuremu hwemadhora mazana maviri ekuAmerica pakupera kwakaita chirongwa ichi muna chivabvu. Pamusoro pazvo vaifanira kubhadharwa mari dzekudzidziswa basa dzaitangira pazviuru 56.6 zvemadhora emunyika kana kuti $60,000 kusvika pazviuru 70 zvemadhora emunyika kana kuti $80,000. Idzo dzinonzi dzakabhadharwa vamwe, asi vamwe havasati vawanana nhasi. Asi vanoti nekuda kwekudonha simba kwemari yemunyika mari iyi haichakwani zana remadhora ekuAmerica kana pachishandiswa mutengo wemadhora wekuAmerica pamusika mutema wanhasi. Mumwe mushandi akaverenga vanhu ava uye ari munyori mubazi rezvekurongwa kwenhengo dzesangano revarairidzi reAmalgamated Roadshares Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaAndrew Munguri vashoropodza hurumende vachiti yakashandisa vanhu mahara.
Zviri kuitika izvi zviri kutigwadza zvisingaiti nyanye isu vadzidzisi vokumaruwa, nokuti tisu tanga tichifamba nzendo dzakareba dzakakura zvisingarombeti because kune zvinochiisa zvakaita semhuka dzomusango kana nematsotsi. Saka iko zvino toonazve havana kutipa mari yedu. Uyezve chimwe chiri kunyanya kutigwadza ndechekuti tiri kunetsana nehurumende panyaya yemihoro. Ewaro yatipa muhoro wedu uri maUS dollars anonaka pane RTGS inoti mangwana inenge yatopera.
Vamwe vaverengi vanoti chiri kuvarwadza ndechekuti bazi reZimstat harisi kuvadzidza kuti zvakamira sei. Vamwe kunyanya vakashandira kumaruwa vanoti vanorwadziwa chaizvo nekuti vaifamba mitunhu yakareba kuti vapedze misha yakanga yatarwa pazuva, nekudaro vakazowana mari iyi yapera simba vanenge vashandira mahara. Mumwe muverengi ada kuzikamwa nerekuti muzvare mamoyo chete anoti kumje kwe kuzofamba nzendo ndefu vaibira ndizi dzakazara vachisa upenyu hwavo panyangadza mushore.
Isu sevanhu vakashandawo tichiverenga vanhu kumaruwa tirikurwadziwa zvikuru nekuti kuuya kwemari iyi iri kuuya yatopera zvaliyi kudhara haichatokwanisi kana kutenga grocery rekuti richengete mhuri uyezve tinonyanyorwadziwa nekuti kumaruwa taifamba madistance akakura asingaiti pamwe pacho tichitoisa upenyu hwedu panjodzi nekuti taibira nzizi dzanga dzakazara nekuti kwainaya tichitotyira kuti pamwe tichadyiwa nemakara saka zviri kutirwadza zvisingaiti.
Hatina kukwanisa kubata mukuru webasa muzimstad vataguma muhonde kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yanga ichiramba kupinda. Tatumirawo mibvunzo kune vanoona nezvekufambisa kwemashoko mubazi rezimstad muzvare Mesi Chidemo avo vati havakwanisi kutipa mhinduro dzizere nekuti vange vari mumusangano uye vasati vaziva kuti vashandi ava vachabhadharwa riini. Asi mumashoko kuvatori venhau muzvare Chidemo akambovimbisa vakashanda pasensus ava kuti vaizobhadharwa pakupera kwemwedzi wapfuura muna Chikumi asi izvi hazvina kuzoitika. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Madzimai akazvitakura anenge akamirira kubatsirwa ari pakiriniki yeChengwe kuHurungwe kumashanaland West anonzi ari kuona nhamo yekutakura mvura yekushandisa kwemakiromita maviri kubva pachibhorani kusvika panzvimbo yavagere. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Senzira yekuderedza uwandu hwemadzimai anosununguka asina vananyamukuta vakadzidzira basa ravo kana kuti vakoti, madzimai anenge ave pedyo nekusununguka anouya kuzogarira pakiriniki yeChengwe. Mumwe mudzimai asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo ati haadi kuchenjedza nyamukuta iye achada kuzvara, anoti nzvimbo iyi inozivikanwa nezita rekuti Matumba haina mvura. Mai uyu anoti vanofamba mufambo unosvika makiromita maviri kuenda pachibhorani chiri pedyo kunochera mvura.
Patirogara patirotenda unochera pamwe more than 2 kilometers tichienda kumvura. Malaiti sofa sezvina akatofa kutorara murima ende dzimba dzacho tenchidodzi nemahwindo akanakanakawo sezvo izvo zviri kuti shungurudzawo nematoilet edu.
Mudzimai uyu anoti rimwe dambudziko nderekuti imba yavanogara vakamirira kusununguka idiki uye hapana magetsi zvekuti vanosununguka usiku vanosunungukira murima kana pasina mwenje wenharembozha kana marambi. Mudzimai uyu anoti mamwe matambudziko avanosangana nawo anosanganisira kushaya zvekudya pamwe nezvekushandisa pakusununguka zvakaita sedonje, reza nespirit.
Munguva munonomusa nesu kuti akurwadziwa apo pamwe nguva yako yekutobatsirwa inenge yakwana nesu yandozivawapo nogona natoponera pasi wotosvika paya kutokurafarafu saka zvimwe zvinhu zvatenge tingosanganawo nazvo sei sevanhu vakazvitakura. So far pachikafu chinhu chekuti tinenge tichishupawo matinogarawo tenge tisina kukohwa tenge kotoni. So far vamwe tinobhiridha zvakanyanya zvekuti nekotoni yedu yatenge tinayo nekamari kanongo atingisiwo preparation kai nekakotoni kanositenga hauzokwanisa hazvizokukwanirawo semo saka wo kotoni zvaine tisinawo futi ipapo.
Izvi zvinotsigirwa nenhengo yekomiti yezveutano pakiriniki iyi vaAnyway Sunday avo vanotiwo dambudziko remvura rakakura uye zvimbuzi zvishoma.
Kumatumba hakuna mvura, kuti todiwa mvura. Tinoita tichitarisira kuti kunogona kuwana bohwo bhezo vakadzaya runofamba it's about 2 km kutosvike kune bohwo vemvura yakachena vekudhembo kuseri kwedhemo vanochera mvura yekuti vakwanisa kuti kunwa yekushandisa hayo inowanikawo muzvurisi mudhuze asi vanotofamba kunyatsowo kakadza vachitakura.
VaSunday vanoti vanoda kuti vawedzere kuvaka nzvimbo iyi asi havana mari yacho.
Then maternity waiting home yaya varoti idiki vavakawandisa. The committee was trying kuti tivake but mari yacho ndiyonongoramba chingotsikira singazivi kuti iri kufamba zvinoita sei. Tinoti in short idea hatina. Those are these routine ngeri kupi. Tinonzi mari yakapinda. Hatisadziziwo kuti iri mubenge muaccount mani kana kuti iri mubenge ripi.
Panonziwa pane dambudziko rekusabatwa zvakanaka kwevarwere navana mukoti iro rinonzi harisi kumadzimai akazvitakura chete asi kune avo vose varwere vanoenda pakiriniki iyi sekutaura kwemumwe mugari wekutengwe vaRichard Kuzanga.
Chiremba vedu avo manesi edu avo vamwe vacho havasi kutibata varwere zvakanaka kusvika pakutya isusu kutaura zvatinorwara kwavari kana taenda nenyaya yekuti vanenge vachitichidzira ingave nemashoko kana kutaura zvimwe zvinhu zvisingaiti. Kuministry of Health isusu takanga tatasvika nenyaya iyi nokuda kwokuti dzimweni dzenguva tinoshaya rwizivo kuti ungafambe sei.
Tinotenda Nonurai Jena anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri we Studio 7 ndiri mu Washington DC ndikusiya mina Gives Joven.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamgela kustudio 7, walisitanu mkaka 29 kuntulikazi 2022 ngukipstube. Enda venizetu la mtanji. Abenitanganiswa I crisis in Zimbabwe Coalition, bati betuselwa ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi belungiselela ukufola emigwaqweni. Bayakhala abantu ngodlakela lwezombusazwe. Kuhoza Fridays lomchuli uRobin Mlawuzi kwaziwa ngegama elithi Mamozi. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomhlasakazo. Abenhlanganiso ye-crisis in Zimbabwe Coalition bathi sebelobele amapolisa bewazisa ukuba bafisa ukufola emigwaqweni bekhonona ngesimo esibi somnotho nangokwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende. Benza lokhu ngesikhathi besithi bethuselwa ngamalunga ebandla elibusayo okwenze bavala amahofisi abo eHarare izolo. Umavis Kama usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso le balelwe ngamapolisa ngeviki ephelileyo ukuba befole emgwaqweni beveza ukufuthelana ngalokhu lokunye okubahluphayo eZimbabwe. Umthethwandaba wathi kumele belandele kahle iziqondiso zomthetho we-Maintenance of Peace and Order Act ukuze bafole emigwaqweni. Umnumzana Peter Mtasa, umgcini sihlalo wenhlanganiso le, uthi
the police has called us for a meeting. This time around, we've complied with everything that the police and the magistrate court said we had not complied with in the previous notification. We do not expect the police to bar us anymore, for we have complied with the law. We are expecting to proceed with the exercise of our constitutional rights as guaranteed under Section 59 of the Zimbabwe Constitution to peacefully protest and to petition the Zimbabwe Human Rights Commission in the Parliament of Zimbabwe.
Amapolisa asesibizile ukuba siyehlangana lawo. Sikulandele konke lokho umantshi kanye lamapolisa ababethe sasingakulandele encwadini yethu yesicelo sokuqala. Amapolisa nake asalela ngoba sesenze konke lokho okumele sikulandele. Sikhangelele ukuthi sizoqhubeka ngokutshengisela kwethu. Sisenza lokho esivunyelwa yisisekelo sombuso phansi kwesigaba 69 sesisekelo sombuso. Ukutshengisela ngokuthula.
Umthasa uthi sebesethuselwa ngabakubandla leZANU-PF abacatshangelwa ukuba babuye izolo emahofisini abo batshona bezihlalele ezimoteni phandle kwaleyo ndawo.
We are very disturbed by this development. We expect the police to ensure that we are not harmed. We expect the Zimbabwe Republic Police to ensure that our offices and our staff are not disturbed in any manner. Ironically, this is what we are intending to protest against, and we do not expect the ZANU-PF and any other institution of the state to harm us for exercising our constitutional rights.
Sikhathazekile kakhulu ngalesi sehlakalo. Sikhangelele ukuthi abasepoliseni bazobona ukuthi kasilinyazwa. Njalo sikhangelele ukuthi abeZimbabwe Republic Police bazowalondoloza amahofisi ethu kanye lezisebenzi zethu. Isimanga ikuba yikho kanye esifuna ukukhonona ngakho kulokho kufola kwethu. Njalo asikulindelanga ukubona abeZANU-PF loba olunye nje uhlangothi lukahulumende besihlasela ngoba silandela ilungelo lethu elimunyethwe kusisekelo sombuso.
Umnumzana Tafazi kwaMgwadi ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi umtasa labanye bakhe baphupha emini libalele.
We are not surprised by those allegations, especially coming from a crisis coalition organization that has characters like Blessing Vava and Peter Mtasa, who are known for agitating falsehoods and spreading fake news across the world in order to gather relevance out of donors.
Akusimangalisi thina lokho sokukhulunywa. Kakhulu masikhangela ukuthi kuvela enhlanganisweni elenkokeli efana lobo Blessing Father noPeter Mutasa abaziwayo ukuthi bengabahlezi befafaza amanga emhlabeni wonke jikelele ukuze bajabulise labo ababasiza ngemali.
Okwamanje abakubandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Job Scala, uMnumzana Godfrey Sithole labanye bavalelwe esitokisini besetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Kuthiwa batshotshozela uZulu ukuba avukele uhulumende kusanda kubulawa unkosikazi Mo Blessing Ali, ocatshangelwa ukuba wabulawa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Umzimba wakhe lokhe usendlini yamakhaza eChitunguza General Hospital. UMnumzana Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi kuyamangalisa ukuba amalunga ebandla leli athwaliswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi abalandeli abalitshumi lantathu ababotshwa ngesikhathi kubotshwa uSikhala loSithole bebesemthethwandaba eHarare.
Namuhla besedale-ke le-High Court, lapho-ke abanye abangu-13 akade beyaphiya khona ngendaba ye-bail, i-court postpondiwe to i-ruling izaphiwa ngeviki ezayo. Njalo esikurubhi kulokhu kulo Honorable Scala lo Honorable Godfrey Sithole, siqhubekela phambili ngohlelo lokubana-ke sincedisane njengabantu beZimbabwe ukubana-ke kube le freedom yabantu.
USiziba uphinde wathi
lokhu kuvela ngenxa yokubana-ke iZANU-PF esiphikisana layo ilokwethuka-ke ngendaba-ke yokubana i-CCC sigcwele indawo yonke.
Abanye abakhulumele Studio 7 bathi kuyamangalisa ukuba kulelunga leZANU-PF uMnumzana Upton Mashanyika olokhu engakabotshwa kulandela ukwethula umbiko kumabonakude esithi kumele uMnumzana Nelson Chamisa lemuli yakhe bebulawe. Ibandla leZANU-PF kukhanya selimlahlile, lisithi kalancwadi eziveza ukuba ngumsekeli walo. Unkosikazi Patience Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umangaliswa ngokwenzakala eZimbabwe.
Uhulumende kumele ezinuke amakhwapha ukuthi umthetho kumele usetshenziswe ngendlela efanayo, kungakhethwa ukuthi lo ngowebandla liphi, lo ngowebandla liphi, kodwa konke setshenziswe according to the constitution.
Unkosikazi Rosaline Gwese owebandla le-Labour Economists and African Democrats yena uthi
uchapter 56 nomuchapter 67 we-constitution yethu ukhuluma yena ukuthi khona umuntu lo muntu nje ule-freedom yakhe of association.
Abakunhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Commission lamapolisa bathi sebehlolisisa okwethulwa nguMashanyika. Igqwetha elilodumo unkosikazi Beatrice Mthethwa usanda kulobela inhlanganiso ezijiyeneyo lamapolisa ekhonona ngokungabotshwa kukaMashanyika. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi walile ukhuluma ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abantu abanengi eZimbabwe bathi bakhathazekile ngodlame olukhona elizweni. Bathi nxa kungalungisiswanga imithetho ekhangela ezokhetho, udlame lolu luzamemetheka okumangalisayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Amalunga amabandla ezombusazwe amanyane ngaphansi kombuthano we-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD akhuthaza abaphatheka kwezombusazwe ukuthi engajojozeli udlame. Ekhuluma lentatheli izindaba, olilunga le-POLAD uMnumzana Lovemore Maduku utheba lenhlelo ezilitshumi lane zokuthi ukhetho oluzayo lube lokuthula njalo luqhutshwe ngemfanelo. UMnumzana Effort Ncube, ingcweti wezombusazwe, uthi nxa kuguqulwa umthetho kumele kukhangelwe le mbangela yakhona.
Kuqakathekile ukuthi sikhumbule ukuthi imbangela yokungabi lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe kayisomthetho, kodwa impande zalokho zinkulu kakhulu, zehla ziya phansi kakhulu. Imbangela yokuthi kungabi lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe iliqembu elibusayo lalaba abasikhangelele ukhetho. Nxa ungathatha le mthetho esilayo ukusuka ngo-1980 uyise kwelinye ilizwe, bafika babambe ukhetho olukhululekileyo, ngokuba ukhetho olukhululekileyo luya ngabantu, ingqondo zabo, hayi ngomthetho nje kuphela. Ngakho inkinga yokuswelakala kokhetho olukhululekileyo leo liba ndelise salweni la laba basikhangelele ezokhetho nga sigukula imithetho kumele sikukhumbule khona lokho ukuthi inkinga ibanzi kulomthetho
umnumzana Felix Magalela Mafa ilunga le Citizens Coalition for Change uthi abesaba ukunqotshwa kukhetho oluzayo sebekhuthaza uZulu ukuba ahlasele abaphikisayo
kulusizi njalo kuluhlazo ukuthi abantu beZimbabwe sebephila phakathi kodlame ngenxa yokuthi kuthiwa kuzaba lama election thina singabantu esithanda ukuthula njalo iconstitution ilandele lokhu sibona ukuthi kukhombisa ukuthi ababusayo bayesaba ukudliwa kuyele emuva ukuthi basebenzise udlame bezame ukuthusela abantu
kodwa ilunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule uthi kukhanya ukhetho lomnyaka ozayo luzabe lulokuthula ngoba kuyiwo umumo okhona elizweni
singathi umumo wakhona nje olokuthula otshengisela nje ukuthi ukukhetho lwakhona oluzayo lalo luzaba lokuthula futhi njalo bese ngikhangela futhi ama-proposals ayesenziwe i-government ukuthi yenze ama-amendments ku-electoral act mbona ngani nxa kuvunyelwana ipolad ihlanganisa ama-political players parties zonke okuvunyelweyo akwenziwe kulungele bona abantu beZimbabwe imbona ngani yonke into nje ihamba kuhle ngaphandle kokuthi nje abantu babe khuluma izinto ezingayisizo belama fears abo
umnumzana Elliot Chuma isakhamuzi sakobulawayo uthi okwamanje kusathule kodwa kwande ukuguquka ukhetho soluseduze
isituation kwezombangazwe siyibona ithule okwamanje kulungiselelwa ama-elections omnyaka ozayo singazi njalo ukuthi maleli langa selisondela kuzabe kulokhe kuthule ngaleyi ndlela kwathi nge-experience esilayo sikhangelele ukuthi kuzoba lama-tensions azaba khona lapho sokuqaliswa kukhampeyina kakhulu njalo sinanzelela lokhu kwakukhunywe yipholadi in terms of ama-recommendations apho singazi njalo ukuthi azalandelwa
akwaziwa ukuba kuzavinjwa njani ukuze kungabi lodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho eZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
IZimbabwe School Examinations Council ibika ukuba namhla losuku lokugcina lokubhadala imali yemihloliso kweleZimbabwe. Ukuze umntwana alobe uGrade 7 kufunakala amadola eMelika alitshumi kusifundo sinye ngasinye. Uze alove uform 4, kufunakala inhlawulo engamadola angamatshumi amabili lane, 24 United States dollars, kusifundo sinye ngasinye. Abakusigaba sika form 6, kumele behlawule amadola angamatshumi amane, lasitshiyo ngalombili kusifundo sinye ngasinye, 48 United States dollars. Uhulumende wathembisa ukuncedisa labo abangenelisi ukuhlawula imali le ngesilinganiso sokungamajumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% kulabo abafunda ezikolo zikahulumende. UGainer Gumede Saidi oweStudio 7 uxoxe ngalolu daba lonkosazana Nomsa Dube ohlala eMadobo.
Isikhathi ukuthi akwaneliseki dadewethu ngoba kunje abanye abantwana basoze bebhali amazamanisi la. Uyabona ngoba yona imali yena le esiyiholayo thina ayivela ayifiki ndawo manje mase ngithiwa ngibhadala imali engake ezana mangisho umntana ame iba yi-two or three even uwanisi yabo kunzima kakhulu lokho okuthi kunje thina singabazali ugcina usiba usugula i-stress ugcina uzungena ngemkhuhlane emnye ngicabanga ukuthi umntanami aye safunda uyabona and kunzima kakhulu abantwana abaningi asuze bebhale ikho kuliqiniso okukhulu
kodwa uhulumende uthi yena uyancedisa ngokuhlawula eyinye yemali khonapho i-55% akuncedini khonokho abazali njalo imali yakhona ayifundwanga akukhokhelwa nge-US dollar
yebo ngiyakuzwa dadeli ayincedisi ukuthi i-55% ukuthi 45% leyo ngibayithatha ngapho ngiyivele ngingayiboli 45% yakhona yeyibona njalo kunzima ngaye nuhulumende yesinxayele ukusinceda ngawuhle ethi abantwana kuyababhadalana ukuze lathi sikhumule but i-55% uzayibhadala then 45% ngiyayithathanga ngoba ngayiboni iyabona ukuthi kunzima akunajis ngiyayithathanga so ayayinajis umntanani kakhulu.
Unkosazana Nomsa Dube uhlala eMatobo ubexoxa loGainer Gumede Zwayidi weStudio 7 esenathisa. Ulivetok namhla untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa labantu abajiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elerussia lithi eleUkraine lihlasele intshilongo ye-Olenika eDonetsk labulala amasotsha alo angamashumi amahlanu lantathu 53 azinikeze kubutho lakwelerussia esethwele nzima. Elerussia lithi kulimele njalo abanye ababekubutho leUkraine abangamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Kodwa eleUkraine lithi elerussia libulele amasotsha la elidubule khona entulongo le sebenza amabhomba athiyeneyo. Lithi eleRussia lizama ukuvala isenzo lesi ngokubhomba intshilongo le. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezempilakahle sebevumelene ukuba kulungiswe ijekiseni yokwelapha abalomkhuhlane we-HIV. Ijekiseni le ibizwa ngokuthi yicabotegravir esetshenziswa okwamanje njengephilisi. Ijekiseni le izabiza inkulungwane ezingamajumi amabili amadola emelika 20,000 United States dollars ngomnyaka. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe Zimstats izolo lwethule ingcazelo phezu kodaba olusegudwini olwamanani e-census aveza ukuba ku-ward 20 ematopo kuhlala abesilisa kuphela. Abantu abaningi basele bekhuza umhlola kuliviki kulandela okwethulwe kumpumela ye-census enziwe lolu gatsha kunyanga ezimbalwa ezedluleyo eveza ukuthi ewadini le umuzi wezinsizwa. Abanye bebesithi lawa ngamanga aluhlaza tshoko aveza ukuthi impumela yonke yokubalwa kwabantu ilesandla semfene. Kodwa kuncazelo eyiphe izolo iZimstats ithe isizathu yokuthi uward 20 kusemlageni. Ithi abesilisa abahlala kuleyo ndawo bangamajumi ayisitshiyangalombili lanhlanu 85 njalo kabagxilanga kuleyo ndawo. Kuzensas ka-2012 iZimstats ithi kule ward kwakuhlala abesilisa abangamajumi phose amahlanu 49 labesifazana abalijumi lanhlanu kuphela 15. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomfundisi Andrew Stone Sibanda ohlala ematopo yena othi ngempela leli liqiniso kodwa uthi kungaba kuhle nxa kungavela ukuthi bangaki abantu abavote kukhetho oledluleyo kuwadile.
Uward 20 wakreatwa uphakathi kwamapulazi aphakathi nxa uhamba ngomgwaqo wekhezi. So iward yakhona ayifani labo ward 23, labo ward 24, labo ward 25. Uward 25 bangapha komthwakazi kulabantu abaningi kakhulu, futhi ayifani labo ward 16, ward 17 okungamakhaya. So kusemapulazini nje, kusemnajeni, imizi yakhona mbona ngani ingu 25 imizi or so nxangangicabanga kahle ngamapulazi nje ukuthi imizi yakhona into egaga. Futhi kusengenzeka ukuthi kube kuliqiniso ukuthi abantu abatholakale khona iZimstats bekungabantu abahlala emladeni abekusinkomo, ngoba abanikazi bamapulazi lawo bahlala koBulawayo, abanye bahlala eGwanda. Kodwa-ke okungaba kuzachaza ukuthi yena leyo wadi nxa singayikhangela kukhetho kuma-election ukuthi kashira she ngaso kuvota kuvota abantu abangani ngoba ukuthi ngafu ngatholakala lawo manelo nani labantu lemphumela yama election sise sithathanisa ke lokuvele kukhona kungasivezela okunye okungasimangalisa kakhulu.
Ubona ngani kulokudlelezela okungavezwa imininingwane esitholayo ngaliwadi?
Ukuthi sikubambe khonoko sikubambisise bese kusithi ngokhetho sanelise ukukhangela ke bese sibona ukuthi anje wonke umuntu sekwazi ukuthi iwadi leyiveli labantu abangaka. Sikuzamela ukuthi-ke kuza sinceda thina ngabe si-analyze ukhetho ukuthi sibuye besekhangela ukuthi abantu abavotileyo sibili kuleyo wadi yibona abayini abantu okuthiwe bakhona kumbe kusekutholakalise kunabanye abantu amanumber sefika ku-500 kuza sinceda khonokho. Ngoba leyo wadi sibili liqinise ukuthi abantu ngabakho kusemapulazini kuthe gqagqagqa imizi yakhona.
Wona amanani aphume ekubalweni kwabantu ku-census lawa uwabona njani? Sibona iBulawayo isemuva ilandelwa iMat South kuzokuthi iMat North.
Kukhona ukuchamans inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu i-civil society sizange sazinika umlando wokuthi senze into lokho esijale ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring and i-observation kakula even emthethweni ukuthi kube lamathuba okuthi kumonithwe indlela indlela ye-census. So nxa sokuphume kwabanje nanxa siza kukhonona sikhonone ukuthiwa iBulawayo inani labantu koBulawayo lithuthuke nge-12,000 kuphela after 10 years into yakhona kayisiphathi kahle. Kodwa-ke kakulanto esingayiyenza kutsho ukuthi ikhekhe lelizwe nxa umgano welizwe uphakululwa thina koBulawayo sizaqhubeka sithole okuncane nabi le Mathebeleleni South saqhubeka sithole okuncane iHarare izaqhubeka ithole okuningi kanti njalo futhi sikhangelele lekukhethweni ukuthi siyathola i-delimitation eprocess yama ukuphawula izigaba ezithiwa ngama-constituents sizafaka sesibala uTshwane.
Lowo ngumfundisi Angiston Sibanda ohlala eMatobo ubexoxa lo ntungamelinkomo weStudio 7 esemadobo. Okwamanje sike sizwe ke umlalelo yedwa ekhuluma ngakhonokho ke engakhuluma ngakho sike sizwe ke ilisina yethu lokuqala.
Sithi seven linjani basakaza abahle, hayi siyabonga siyazisa indaba. Sengithi kubafowethu laba baseBotswana neGoli abayelokhu besithi thina sihambe siyovota esisekhaya bethi sihambe siyovota bona bekhuluma beseBotswana lakubo South Africa kathi bona indaba bengabuyi bezovota. Bona indaba bengabuyi bezovota babuye bona bezovota ikhonto besitshela thina ekhaya ukuthi siyovota la. Thina kwakuvota lokho hhayi asisakungeni lokho. Siyavotela bani kula muntu omunye siyakwanisa ukumvotela thina lapho komthwakaza kusela izaphula ngikhona yaginywa izanu ngeke size siyivotele sesizama imthwakazi ye sesizama ukugxila kiyo bese ke
ye lo ke ngumlaleli weStudio 7 sike sizwe ke okunye siyaphambili sizwe iWords of Friday kuliviki kuhlelo lwethu leWords of Friday silomculi wakwaBulawayo ocula ingoma the Afro traditional and contemporary music uRobin Mlawuzi wazakala kwezomculo ngegama elithi Mamozi. Asizweni koka lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Band.
Ngokugida kumagama agida emgido etshiyeneyo kulezi nsuku uyacula njalo umfana kamlawuzi umamozi ngena phela robi.
Mina ngihlala emakhandeni akoBulawayo eZimbabwe. Ngafunda emakhandeni primary hayi ngabe sengisiyafunda lasemakhandeni secondary njalo mina ngihlabela uculo olwe afro traditional contemporary music okutsho ukuthi ngathi kube ngathi indebela ngathi music ehlangahlanganeyo elamasiko lokwenzakala ngesikhathi sakathesi.
Yalinguma wena, yalinguma, yalinguma wena, yalinguma.
I was able to get a lot of money. Umama muvele Mozambique, mina ngazalele Zimbabwe. So ngahlanganisa nje ama countries ama letters oqala nje ukuthi ma Malawi, mo Mozambique, zi Zimbabwe ngase ngisenza igama elithi Mamozi.
Abaculi abaningi uMamozi wangena kwezomculo ngokuthindeka isizwe imiculo yabanye abahlabeleli.
Okwangenza ngahlabela ngathi ngabona ukuthi umculo namhlanje lutshintshile luhlukile and abantu they are growing up and kulokunye osekusele emuva esingakuthathanga kathesi. So mina ngase ngisithi hayi njengabantu engangilalela uDon Gumbo labo majayivana labo bonke abantu abasuke kudala abasi-inspirayo ngabe sengisithi ngcono lami umculo lolu ngilukhulise kodwa ngilulethe ngendlela engani ingiyakathesi engathi i-contemporary elobu these days. So kodwa ilokhu ile message eqinileyo njalo ilokhu lobuntu bethu bakudala.
To be a man out there, you gotta be a strong man. Kumele usilwele uzushayisana lentsha eziningi bo, abanye bazakulahla bo, abanye bazakushiya bo. Bethu wena awunamandla, phumelela, uzophumelela.
Omamanje uMamozi wenza izimanga kuzokwazi le Europe esebenza icule emazweni atshiyeneyo afana labo Austria, Germany le Czech Republic lapho abamthandwa kwamagama. Ephelweni kwalo mnyaka uthi uzenza imidlalo yakhe kwele Zimbabwe njalo uthi ukhona emakhasini okuzilibazisa awe-social media.
Khesi sizwe sase-Europe sengiqalisile ama-tour ami ngingapha into engikhiphile i-albhamu lami elitsha elikuthiwa ngugijima and liyenza kahle kakhulu kathesi ngoba ilina liyalilalela njalo liyangisapota. Mina ngitholakala kuma social media handles ngathi ku Facebook liyadinga uMamozi, ku Instagram lihamba kuMamozi underscore official, ku Twitter lakho lihamba kuMamozi official, la ku TikTok ngiyatholakala liyadinga uMamozi. So bengithanda ukulibonga kakhulu ngokungisupporta.
uMamozi ucula akhiye bavume ngekhanda njengolutulo abalandeli bakhe. Nguye besilayo kuhlelo woza woza Friday libe lempela sonto elithukela igama lami ngeza Jesus Band.
My dear boy, change your ways of living. You better start believing. This world is full of lies. Change your ways of living. You better start believing. This world is full of lies.
But yeah, lion in the jungle. Them struggling, but them don't got down. Heaven on it, but you're done into it. That everything we need them provide. Heaven is them, make them provide. Oh, Lord, Lord. Get a job, them a pay for no bills. But yeah, the life where we live is a no stand. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Even if them run away from the corruption, they'll find them in another form. Oh, Lord.
ke siyabonga kakhulu eza Chiza Spanda sigqiba lapha ke uhlelo lwethu kodwa singahambi sibone kade sikhokhela namhlanje abahlanganiswe yeclassic Zimbabwe Coalition bathi bethuselwa ngamalunga ebandla leZANU-PF sigqiba lapha uhlelo lwethu oluvalisayo uKip Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.